Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 11 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu ava kana vadzokera kumusha vachavapa mabasa here kuti vasvikoshanda? Ndiye kunzi aiwa takagadzirira, vachavapa here nzvimbo kana kuti ivhu kuti vanogara pariri? Vanhu vanhu vakawanda muZimbabwe ike zvino vasina nzvimbo dzekugara.
Sangano reAfrican Diaspora Forum rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuudza zvifarwa zvayo zviri muSouth Africa kuti chii zvayakazvigadzirira pakudzoka kwavo kumusha.
Isa takatarisa kuungana musi wa12 tsamba itakainyora musi wa3 asi vatora nguva yese iyi kuti vadzizivise kuti ndo mufungiro wavari kuita. Mukatarisa tatasvika pakuti tichada kungoungana nevanhu 400 tichaita vanhu vashanu chete vachiendesa pekuseni, ndo zvarambwa nemapurisa.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinonyimwa mvumo yokuratidzira muHarare mangwana chishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti hurumende yeZimbabwe inofanirwawo kuudza zvizvarwa zvayo zviri muSouth Africa kuti chii chayakagadzirira vari kuzvipira kudzokera kumusha mushure mokupera kushanda kwemagwaro avo eZimbabwe Exemption Permits, kunze kwekungoti yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvakazvipira kudzokera kumusha. Izvi zvinotevera mashoko egurukota reZimbabwe rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba ekuti hurumende yavo yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvakazvipira kudzoka kumusha sezvo zvisisina magwaro anozvibvumidza kugara munyika iyi. Vashava vaive kumusangano wekudzidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission. Hatina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwe zvizhinji. Ngatiendei kuna Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vutsimuzi Svanda. Jonga?
Dr. Svanda, manzwa shoko raziviswa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits akupera kushanda kupera kwegore rino, vari kuti hurumende yava munanga kugaya yakagadzirira kutambira vana veZimbabwe kudzoka kumusha, munoti nemashoko aya?
Tinoti isusu hatizivi kuti kana vachiti vakagadzirira kugamuchira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno vanorevei, nekuti tine vanhu vazhinji muno vanorwara muZimbabwe muSouth Africa vanenge vachida kudzokera kuenda kuZimbabwe, vanenge vachienda kuhurumende kana kuenda vachitsvaga rubatsiro kuti vaendeswe kumusha. Tiwana vanhu Department of Social Services ichiuya kuvatiri kuti aiwa tiri kutadza kuendesa vanhu ava nokuti hurumende haisi kugona kubatsira kuripatireta vanhu vayo vari kuda kubatsirwa. Saka kana vaobhetisa vachiti vakagadzirira, tinoda kunzwisa kuti vakagadzirira chirudzii, chii chavakaita, chii chavaita, tinoratidza kuti vakagadzirira. Nekuti kana vachiti vakagadzira nekuti aiwa tiri kuti vanhu ngavauye chete vachitaura politics, ndo zvava kutaura, because vanhu vari muZimbabwe vakana mabasa. Level of unemployment muZimbabwe inotyisa. Saka vanhu ava kana vadzokera kumusha vachavapa mabasa here kuti vasvikoshanda? Ndiyo kunzi aiwa takagadzirira, vachavapa here nzvimbo kana kuti ivhu kuti vanogara pariri? Vanhu tiri vanhu vakawanda muZimbabwe ike zvino vasina nzvimbo dzekugara.
Asika Dr. Swanda, vanhu ivava vakaenda kunogara muSouth Africa hazvirevi kuti vakasiya vapisa misha yavo. Ndofunga nyika inenge ichingoti ngavadzoke vadzokere munzvimbo dzavaigara.
Hongu ichokwadi kuti ngavadzokere, but pane vanhu vagara muno makore 20 vamwe vachisinga vakabva vari vakomana vachigara mumisha yevabereki vavo vasati vava nemisha yavo pokuti vanogona kugara panzvimbo dzavo vega. that the first point is the Utanga Rotary. Sakakana, the Kira, Varane, Sukha Munuwawan, Varane Muri, Sakakana Chibapani, one of the Kira in the party, Chisha, and the woman who got raised, the Kana Kimuka Munasino, one of the Garapa, Garopa, Nukavana Zimba, the Utanga, Kachipuri, Kutaka Gazira, he was Ayuana, one of the Kushika Zimbabwe, Wuana Bata, Utanga Kushanda, Kutamu Mirizawa, Zimbri, Rimberi, the Kirarama. Aripo ere mabasa achashika achiwanikwa nevanhu ivava kuti vagone kuzararamisa sezvo vachitiya mabasa avo muno ndeke chipiri zvavo.
Totarisawo iyo hurumende yeZimbabwe zvii zviri kuitwawo imi muri masangano ari kushanda kurwira kuti vana veZimbabwe magwara avo agadziriswe zvii zviri kuitwawo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa muri kushandawo navo here mukufamba famba nekumhanya mhanya kwamuri kuitawo
hongu pane kutaudzana kazhinji kuti aiwa ko vanga batirawo sei panomboitwa mameeting neembassy asi chatinonzwa kubva kuhurumende yeZimbabwe nekuti aiwa isu hapana chatinogona kuita nekuti kana South Africa ichiti haichagoni kuti ichengete vana veZimbabwe hapana hurumende ingati aiwa regai tikumanikidzei kuti muchengete vana veZimbabwe nekuti South Africa is a sovereign state inoita mitemo yavo saka vanogona kuita chiro chii chavanoda and hapana ine hurumende zvainogona kuita kana vanhu zvinhu zvizvarwa zvemunyika yemuZimbabwe hurumende yemuZimbabwe inosungirwa kuti kana zvinhu vana vari kudhiposa kuti vaende kuZimbabwe ivagamuchire nekuti iti aiwa ngavauye chero pasina zvaichaita asi inongoti aiwa vanhu ivava kana vapiwa mapepa tinoda kuvadhiposa inenge vagamuchira chero kavagamuchira vakasara pabuilding paboda po vanotozviona kuti vobva sei hapana zvimwe hurumende zvainogona kuita.
Avo vange vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Svanda vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakaendesa zvekare chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court kuti nengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJobsikala veZengeza West navaGodfrey Stole vechitungwiza North vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Rimwe remagweta avo rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu vaudza Studio 7 kuti chikumbiro ichi chiri kutarisirwa kunzwikwa mudare musi wemuvhuro uri kuuya 15 yamavhuvhu.
Vari zvino takamirira kunzwikwa kwechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Chikumbiro ichi takachiisa chiri muhunyorwa nemusi wechina svondo rapera. Tine tarisiro yekuti nemusi wechishanu chikumbiro chichanzwikwa pamberi pedare, asi hazvina kuzofamba saizvozvo nekuda kwekuti muchuchusi akapinda mudare nesu akakumbira mvumo yekuti aisewo mhinduro yake iri muhunyorwa. Akatenderwa nedare kuti aise mhinduro iyi nemusi wechishanu chatakatarisa ichi 12 August. Mushure nokunge aisa mhinduro yake iri muhunyorwa tichazomira pamberi pedare musi wa 15 August uri muvhuro kuti tichizonzwikwa zvizere pamusoro pechikumbiro ichi. Saka pari zvino takamirira kuti tizopinda mudare tiise chikumbiro ichi zvizere nesi wemuvhuro 15 August 2022.
Sei nyaya yekutsvaga mukana wekubvisa mari yechibatiso ichitora nguva yakareba kudai zvirikuitika vabhamu?
Apa chakonzera kunonoka kwenyaya iyi chikumbiro chakaiswa nemuchuchisi pamberi pedare kuti azoisawo mhinduro yake muhunyorwa. Zvakare tazongoitwa dambudziko rekuti pakaapa panga paine holiday yanga iripo neMonday neTuesday ndozvaakaisa sechikonzero chekamutadzisa kurumbidza kuisa mapepa ake pamberi pedare.
Ivo vasikala na vasitole vakadini avo vane utano hwakadini?
Pari zvino vari kutaridza kuti vane utano hwakanaka zvakare vachiri vakagwinya vakasimba vangori neshuviro netarisiro yekuti mutemo uchanyatsofambiswa negwara chairo. Kunyange hazvo zviri pachena kuti mutemo hausi kufambiswa nenzira yaunofanira kunge uchifamba nawo.
Saka pari zvino kuva kumirira musi wechishanu?
regalite kwa kumira muswe mufuru na kutindo pachanzu kwa nya yeji kumbiro pichavo muswe chishano tichangu tambira mapepa anenga achipa kuna mshuchis achitaura kutipa mshuchis waru kutichi kwa msoro pechi kumbiro yeji
avo wange wari rime remagbeta ava job sikala na ava godfistole va jeremaya bamu vari parunare ku Harare ne studio 7 mapurisa edunhu reHarare Central District nezuro akanyima mvumo yekuratidzira kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro ranga rakaronga kuratidzira mangwana chishanu tsamba yakanyorwa nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare Central District Superintendent J.G. Moyo vachinyorera sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa inoti urongwa hwesangano iri hwekuda kuratidzira hunotyora mutemo wemaintenance of peace and order nekudaro kuratidzira uku kunorambidzwa Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ramapurisa panyaya iyi Crisis in Zimbabwe Coalition iri kuronga kuratidzira ichinyunyuta nekwainoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa pamwe nehurumende uye mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wesangano iri vaopet masaraure kuti tinzwe zvizhinji
Purisa ari kuti kuda kuungana kwedu kunotyora mutemo wemopa kunyanya section 101A yemaintenance of peace and order act tichitarisa izvi wave hunhu hwemapurisa hwekungoti chero panguva munhu zvake vati vanoda kuungana vari vanhu vasiri vemusangano wezanu pf vari vanhu vasingadi kudza vamunangagwa vanongonyimwa vachirambidzwa kuungana tinotarisa dhisita takatarisa kuungana musi wa12 tsambai takainyora musi wa3 asi vatora nguva yese iyi kuti vatizivise kuti ndo mufungiro wavari kuita mukatarisa tatasvika pakuti tichada kungoungana nevanhu 400 tichaita vanhu vashanu chete vachiremisa petisheni ndo zvarambwa nemapurisa zvichinzi kuungana kwedu kunotyora mopa
tinoona kuti mazuva apera makambonyimwa zvakare mvumo nemapurisa yekuratidzira kumwe chete ikoko muchinzi makanga musina kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa manga mazadzisa here zvese zvinodiwa izvi
ita zvese zvinosungirwa pamutemo kuti tinge tichiita ende pataitaura nemapurisa taiita consultation vachitizivisa zvinofanirwa kunge zvichiitwa tichishandisawo mutemo wacho chaizvo tichitsetsenura nematarisirwo avo notarisirwa kutedzerwa uchiitwa uku kungonhongeredza kwavari kuita kuti vangoti tada kutyora mutemo chiripo ndechekuti mapurisa aya ave partisan havachatendere macitizens kuti ainjoye freedom of association and assembly havachatendere macitizens kuti ainjoye right yavo yekupe tishena hurumende yavo isitatida kungopa petisheni inoenderana nekuparara kupika kodzero dzevanhu muzimbabwe tichiona vanhu vachivharirwa mumajeri nezvimwe zvakadaro asi mapurisa aya anoti nyima mukana uyu wekuti taida kungosvitsa magwaro edu enyunyuto zviri pamutemo
matanho api hama akutora zvichitevera zvaitwa nemapurisa izvi
Board reCrisis in Zimbabwe Coalition riri mubishi kuzeya kuti totora danho ripi kuti tigadzirise nyaya iyi kuti tikwanise kuenderera mberi nekuungana zvepamutemo kwatagara tichitarisira kuti tichaita pane maproposals akawanda ari kuitwa vamwe vachitarisira kuenda kumatara vamwe vachitarisira kungogadziridza nekudzokera kumapurisa zvakare hatina position yati yasvikwa panguva ino asi tinotarisira kuti tichaita chisungo chinoita kuti nyaya dzedu dzedzimari dzasvika kune vanotonga nhuna dzedu dzisvike dzinzwike kuti pane kuchema kukuru kupitwa nevana vezimbabwe nekuderera kwaita kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe
icho chikamu chemutemo wemopa chamuri kunzi muri kuda kutyora nekuratidzira kwamuri kuita chinoti
section 101A yemopa yavanopomera kuti taida kutyora inongoti hakuna vanhu vanofanira kuzenge vachiungana 20 meters kubva kuparliament isusu pataida kuungana takatarisa openi 20 meters inokwana ende patati muafrica indisizamu asi pati 20 meters dzaitokwana saka ingori decision yaiitwa kuda kungotimbunyikidza kodzero dzedu tikakamadza ndechekuti takaita hurukuro tikawirirana nemapurisa vakatiudza kuti pese pataida kuita panoita nguwa zekutanga nevanhu wekuita nema mashaw zekushandisa zvinoshamisa kuti last minute tongozobva kuti zvakanzelewa zvinoratidza kuti haasi mapurisa akanzela asi kune vamwe vari kumusoro vari kuvatuma kuti vaite
avo vange vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaOrbert Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika Svondo Rino vakaparura chirongwa chekuti vane pfuti dzisina kunyoreswa vawane mukana wekudziendesa kumapurisa kunodzinyoresa zviri pamutemo pasina mhosva yavanopomerwa. Chirongwa ichi chakatanga nemuvhuro uye chichaguma musi wa30 mwedzi unouya. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nemuongorori wezvematongerwo enyika vaitai Ruben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yepfuti dzisina kunyoreswa yatonetsa muno munyika. Ndinoona chinonyanyoita kuti dziwande mabhodha edu chekutanga asina kunyatsosungwa zvakanaka. Munoona kuti vanhu vanogona kupfuura kubva kuno kana kuenda kuMozambique kungave kuno kuenda kuSouth Africa nekudzoka vachipinda nezvinhu zvakasiyana-siyana madiro aGeorgina pasina kutedzera ari kusungira mutemo yo. Tinotonzwa kuti vanenge vaiswa ikoko kuchengetedza mutemo anga vemasoja anga vemapurisa vanotongopuhwa chioko mhomwe munhu otopinda ringava ibhero chingave chifodya dzinenge zvichienda kunyika dzakaita sana South Africa zvisiri pamutemo. Saka chingatadzise kuti pfuti ipfuure chokwadi pamabhodha akadaro reSouth Africa reMozambique kana Zambia chingave chii. Saka tinoona kuti pfuti dzimwe dziri kubva kunyika idzodzo. Tinoona kuti kwakaita seMozambique kwakatonetsa kuti kwakaita hondo kwemakore asinga akawandisisa kubva kuma1975 pakawana nyika iyoyo kusitonga kuzere kwaive nematsanga yaErinamo iye zvino kune matororo ari kunetsa iye zvino. Saka kuMozambique itove nyika yakatozara pfuti uyezve South Africa tinotoiziva mukurumbira wayo yekushandiswa kwepfuti kupara mhosva dzakasiyana-siyana. Saka tinoona kuti kuSouth Africa pfuti hadzinetsi kuwana. Saka kana munhu awana pfuti iyoyo kuzoiunza muno muZimbabwe hazvinetsi ndekuti mabhodha aya kuri kungopindwa zvakasiyana-siyana zvichipinda madiro. Chechipiri, pane humwewo nyaya dzatinonzwa kuti kana kumauto edu uko kune dzimwe pfuti dziri kubuda. Pasina nguva yapera patakatobvunzwa kune kumwe kwakabiwa vanhu vakapakatira maAK-47. AK-47 haisi pfuti yekuti unongoiwana pese pese. Ipfuti dzinotozikanwa kuti dzinoshandiswa nemauto maassault weapons. Saka kuti munhu aiwana kupi hunge iye pachake anga ari munhu anenge ari muchiuto anokwanisa kutora pfuti oenda nayo kunopara mhosva kana kuti vanhu ivo vari kutodzwana kubva kune vanhu vane ukopokopo vane ucorruption vane uori vanenge vari mumauto vanovatengesera kana kuvapa pfuti idzodzo kuti vashandise zvikada mari dzacho zogovana kana kuti munhu anenge atotenga. Saka kuri kuwanikwa kuti kune kwakawanda wanda chero ivo vane pfuti dzacho dziri pamutemo wekuti akatopuhwa pfuti iyoyo angave muzvina bhizimusi kana zvimwe zvaanoitawo zvekuti zvinomupa mvumo yekuti ave nepfuti. Munotoona kuti vamwe vacho vari kutobatwa nemhosva dzekuti ndo vari kutofamba nadzo ungave kuurayana chaiyo munharaunda imomo vaburana vatukana pane zvavakonana munhu oburitsa pfuti yaanga achifanwa kuyanga achengetedza kubhizinesi kana kuchengetedza kumba kwake asi ari kufamba nayo munzira.
Muongorori wezvematongerwo enyika vaitai Ruben Mbofana vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zvakabuda musarudzo dzakaitwa muKenya neZuro zvinotarisirwa kuziviswa nhasi. Nezero, Kenya yakaita sarudzo dzekutsvaga muchungamiri mutsva wenyika zvichitarisirwa kuti muchungamiri mutsva uchabva pakati pava Raila Odinga kana vaWilliam Ruto. MuNewsday vakamborwa hondo yekusununguko amai Margaret Dongo vanotaura pamusoro pekushandiswa kuita zvepabonde kwaiitwa vanhukadzi mumakamba evarwi vehondo yerisununguko. Amai Dongo vanoti vanoimba kuti nyaya yekushandiswa kuita zvepabonde nguva yekurwira rusununguko isataurwa zvakakwana kuti zvose zvibude pachena. MuNewsday makare vagari venzvimbo yematobo Matabeleland South havasi kufara nezvakaitwa nehurumende zvokuita mhemberero dzemagamba kana kuti Heroes Day Celebrations panzvimbo yePalagwe apo pakachengetwa vanhu vakaurawa mazuva egukura hundi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7. Ini ndarwadziwa mukutaura nambuya atakwa kuSouth Africa. Ndangorwadziwo hangu nenyaya yameri mubayiwa uyu. Kana wakatarisa meri mubayiwa nezvaari nekondisheni yave pari zvino, umva wanzwa kunzi atumwa kunzi asungwa kuti haana kuya kukoti, anonoka saka akutosungwa kuya kukoti, wotarisa kondisheni yake yaari. Tobva tatarisa ivo vacho vari kumutonga vacho nevari kumusunga, ndobva toda kubvunza kuti vari right mupfungwa here vacho vari kumutonga nyaya yekuramba achingomuti ngave yekukoti, nevari kumusunga vacho vari kutumwa kunzi endai munomusunga. Jaji wake ari kuita nyaya right here kana kuti ati hamino zvakakanganisika nei abses, nekuti dai anga ari right akatorisa mhere mubayiwa naiye vari kuenda munomusunga vaisaenda munomusunga vaimboti aiwa iye muridzi wenyaya ngaaendege. Ende dai jaji wacho chaiye akakanyatsokwana mupfungwa akatorasa nyaya yamiri kudharadhara nekondisheni namiri. Ndopa unongoona kuti ZANU-PF yakaoma. Kana zvaakunzi matare muri kushandiswa mubva mati aiwa tisi kushandiswa, asi izvi zvabuda pachena kuti muri kushandiswa, nekuti dai jaji iye achitonga akazvimirira achizvifungira nepfungwa dzake angadai asati mira adzoke kukoti.
Washamarari makadii. Aiwa tinokutendai zvikuru nebasa hombe ramukubata. Ini ndine baba adzi chekuti akadambotendawo sekuru vangu Robert vanoni pastudio 7 everyday makuseni nemanheru amekashuwa ndaiwana here. Ndobva ndaitawo mubvunzo naye azvigoni here kuti pangoitwa sezvakaita kuKenya apo kuti vanhu vanovhotera vari kunyika dzavanenge vari vekunze kwenyika yacho iyoyo. Isuuo kuti toda kutovhota vatosha totya garwe garwe toreveza fizikali. Saka kana tiri kuno kuzvidai vatovhota tobva taribvisa garwe tobva taisa mukomana, ngaapinde mukomana.
Kana iyo magamba acho dai aiziva kuti zvavakafira ndozvavepo nhasi, wese waitoenda kuopposition party nawachamisa nemhaka yekuti magamba nyika akarwa kuti tive nerusununguko isiwanai Zimbabwe, akarwa kuti tidye tichiguta isiwanai Zimbabwe. Asi mukazvitarisisa nhasi vanhu vanongogara vachichema upfumi hunodyiwa neavo vari kumusoro. So chinhu chikuru chinorwadza mhuri yeZimbabwe. Saka tinongokurudzirana tese kuti kuzvisunungura nhasi kugona kuvhotera vachamisa ndimtomboedza. Kana vachamisa vachinyepa zviri nani kuva nemunyepi mutsva pane kuva nemunyepi we42 years.
Vakomana zvakaoma, vakomana zvakaoma zvirikuitika muno muZimbabwe. Vanoramba vakatsikirira mukadzi wachiengwa kusvika pakadero, munhu ari kurwara kusvika pakadero anongodikwa kumatare chihwa chihwa. Mari chiengwa vandirwadza vakomana. Kumwari dei vapindira vaonawo Zimbabwe tatambura. Nyange aine mhosva yake, asi nyaya yekuzomusunda ari pawheelchair achirwara achinhonze ngaauye kukoti.
Ndoda kutaura pane avo vada kuratidzira kuti ndiri kunzwa kuti vemachechi vanofanira kupindirawo kuenda mumigwagwa. Vemachechi vakapindira vanenge varasika. Zvokudzidzisa kumachechi kune kusisina. Vanoda kuti vaitisire mizhonga iwayo. Tinokumbira kuti dai vagona kugara pasi ivo vemachechi vanamatire nyika kuti nyika ite zvakanaka, kwete kuti ivo vaende mumugwagwa nemachechi. Chechi yakadaro inenge yarasika. inenge risipo pamberi pamwari machechi zaya ebusiness yes of course zvinogona kuitika ndo mashoko angu iwayo kuvanhu vose vari kuda kuratidzira kuti aiwa namatira enyika yenyu kuti zvisi zvifambe zvakanaka
imwe nyaya toda kutaurawo ndeyekuti vanhu vekwamutwakaza vanonzi vekwamutwakaza vekwamoyo kune vamwe vacho zvavanotaura so vanoita genesi nemamwe mapati pane kuti vaita genesi nepati inotonga kuti ibviswe pachigaro muzowanawo mukana wokukukidzawo kana muchizohwinawo munozongohwinawo motongawo nyika kana muchidawo kutonga pati manje chinonetsa ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kurwira kuti nyika ino iyi itongewewo nevamwewo tionewo chenji but iwo manje vanorwisana naShamisa unoshaya kuti Shamisa chaari kuvatadzira chii Shamisa haana genesi nawo but iwo ndiwo ana genesi naShamisa handisi kuziva kuti vanoda kutonga here kana kuti vanoda kudisturba here handizivi ivo vanoti kwai Shamisa navamunangagwa vamwe chete Shamisa ndiwe ZANU-PF iwo ndo vanotoveva ZANU-PF noti vari kutodisturba bato riri kudiwa neruzhinji rwevanhu kuti ritungamirire nyika saka ndivo vari kutodisturba ivo kuti vanhu vazhinji vemubhuru wayo varegere kuvhotera TCC
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino ngatichipotarisai zvaitika kune dzimwe nyika vachuchisi veSouth Africa veNational Prosecuting Authority kana kuti NPA vanoti varume gumi nevana vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo vanhukadzi vakanga vachiita basa ravo pakutanga kwemwedzi uno mutauriri weNPA vapindi Lo Mujono Ndwane vaudza Studio 7 kuti vamwe varume vanomwe vachamiswa mberi kwedare nhasi vachipomerwa mhosva yekubata chibharo vamwe vakadzi ava muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump nezuro vakaramba kupindura mibvunzo yavaibvunzwa nevari kuongorora mhosva dzavari kupomerwa vachuchisi muguta renew york vanoti vatrump vakashandisa makambani avo kutyora mitemo yemasangano akazvimirira vatrump vakashandisa mutemo unonzi fifth amendment uyo unobvumidza vanhu kuti vasapindura mibvunzo inogona kuzovasungirira mudare redzimhosva muchuchusi mudunhu renew york amai leticia james vaudza vatori venhau kuti nyaya yekuferefeta vatrump iri kuenderera mberi zvine mutsindo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi African Diaspora Forum inoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kuudza zvizvarwa zvayo zviri muSouth Africa kuti chii chayakazvigadzirira pakudzoka kwavo kumusha sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinonyimwa mvumo yekuratidzira muHarare nemusi wechishanu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele